Ndaa kunzwa zvakanaka chaizvo. Wakauya nezuro kuzo wakauya musi weSunday for retesting. Marizaus akabuda again ari negative, so handisandangowana hangu official communication from them, but I'm now negative, but not yet confirmed. I'll be waiting for the Ministry of Health to confirm, but I know kuti I'm now okay.
Ko mungatiudzawo kuti vamwe vatatu vemhuri vari kunzwa sei pari zvino, zvamira sei?
I'm feeling very much okay. Wakateswa musi weSunday, marizaus akabuda akanzi ari negative, saka nhasi madoctors auya makuseni for retesting bozi huu yakapa that ningirini inonzichi directive yekuti munhu unenge ari positive unoteswa kairi kuti wanatsomeka short is now negative, saka we are waiting for the results. Maybe achabuda nhasi kana kuti mangwana, but they are feeling very much okay. Hapasisina dambudziko pavari, and we are hoping kuti ano, and it's true kuti anofanira kutouya ari negative because hawasisina pari ubaya kana pari kuita sei.
Saka muri kutambira sei iyo nyaya yekuti mose makunzwa zviri nani?
Astereke tichanya kufarisisa kana marizaus ese abuda, because we know kuti they will be negative, and tokufarisisa chaizvo, tongotenda Mwari. Sapa profe wapangu ndati nguva yekutenda Mwari, ndizvo ndangonyora chete, ndangoti nguva yekutenda Mwari, nekuti hakuna mushonga kana chii chinobvisa this virus kunze kwaMwari. Mwari ndo mukuru, ende tovatenda, ticharamba tichingovatenda kusvika Jesu achiuya.
Mungadewo kupa vamwe muZimbabwe uko mashoko ekuti kudii kuti vasabatwawo nechirwere ichi?
So distance iri very important, nekungova neutsanana, utsanana pamberi, kungogeza maoko pese, haaperi maoko aya, mvura haiperi, ngatigeze maoko. Nesocial distance iri kutaurwa, maybe nekusango for now since paine lockdown, vanhu ngatimboavoid kufamba stereki. But chikuru, let's put our faith in God. Mwari ndiye musimboti wezvinhu zvese, saka tikanamata kuna Mwari, Mwari wanotipindura. Wadikani, ini ndoda kutenda kuti kwakusi kugona kwangu kana kungwara kwangu, asi dzadziri nyasha dzaMwari. Maybe wakadongoti pangu wene testimony, saka iwewo unogona kuwa a testimony of 2020, ukazvibata ukazvichengetedza. Tirege kukuluza 2020, tinge tinewe tiyambuke tese muna 2020, but only kana wazvibata wazvichengetedza zvinofamba zvinoita.